gadziriro dzedu dziri kufamba zvakanaka kuti tiite Congress yedu yechipiri iyo ichaitirwa Mugweru pavashandiri kubva musi wa6 kusvika musi wa8 December. Tavarura gwaro takaumba gwaro ratiri kuda kuti tinopresenta Congress rinachazotiguida for the next 5 years, atoti strategic plan yeunion kubva 2020 for the next 5 years, iyepo kuti izonozeyewa pacongress yatiri kupinda. Chechipiri, takavhura manomes yetop 6 yeunion yedu yatinoti national working committee, kubva pana president toti vice president, secretary general, secretary general, spokesperson nafinance secretary. Vanhu vakauyisa provinsi akanominata vanhu vavanofungidzira kuti vangakwanisa kutungamirira organization ichienda mberi chano. Saka vamiri vakasarudzwa vachazonokotestana kumaelections mucongress yatichange tichiyatataurai. Asi kune vamwewozve vachazonoitwa madirect elections pasina kuitwa manominations, vachazenge vachinosarudzwawo ikoko.
Zvinhu zvinenge zvakamira sei pacongress apa? Tikuona kuti izvo muri kuti imi manominations akaitwa mumatunhu mapfumbamwe, vanhu varikuda kunokondesta mazita avo avapo. Kana munhu akataurwa zita rake musi wekongress, anobvumidzwa here kunge achikwikwidza musi iwoyo?
Patop 6 vanenge hapana achazotenderwa kuti anominatwe kucongress, vakatonominatwa ndivo vachatenderwa kukuzidza vari vari 6 pama6 positions iwayo pane vakanominatwa. Kozotiwo zvetine mamwe mapositions anozoti asara anokwana kuita 7 nekuti executive yedu inopinda vanhu 18. Yayo 7 ndo anonominatwa vanhu kucongress vachibva vavhoterwa ipapo. Bumbiro redu remutemo rinoti vanhu 6 vekutanga toti national working committee vanonominatwa kubvira mune maprovinces ese, vakagara provincial structure vachipa madistrict chairpersons nemadistrict secretaries vosarudza vanhu 6 vavanoda kuti vaine gender balance yekuti vatatu vanofanira kunge vari varume, vatatu vari madzimai, zvichienderana nedonzo redu rese union rekuti tive neutongi hwejekerere nedemokrasi, yekuti mastructures avaiwo anosarudza vatungamiriri wavo.
Electoral Commission yenyu vamasaraure yakaburitsawo here zvinyunyuto zvakabva muvanhu?
Electoral Commission yedu iyo iri kutungamirirwa neZimbabwe National Students Union yanga ichibudhadha zvinyunyuto zvevanhu. Chinyunyuto chikuru changa chiripo ndechekuti vanhu vanga vachiumba vachipropoza vanhu 6 asi vasingabalansi vemadzimai nevarume, zvaachizoita kuti pakonzere kuti manominations avo hadisqualifiwe. Nekuti kana mukanga manominata moisa varume vana nemadzimai mairi, provinsi yanga izokurudzirwa kuzvigadzirisa manominations. So chinyunyuto chikuru chachibva kune vamwe vanga vachiti tiri kushaya madzimai ekushara, asi isu tiri kuenderana ne utongi hunoda kuti tiite equality, kuti madzimai awane mukana wakaenzeranawo nevarume kuti pakutungamirira union yedu ive iri yemunhu wose, isangove yevanhu rume chete. Nechichemo chikuru chatanganyitambirurwa kubva kuvanhu.
Vamasarore, tiri kuona kuti izvo kubva pamatunhu mapfumbamwe akavhota, imi hamuna munhu ari kukwikwidzai pacongress apa. Zvinorevei kuutongo hwechechetere?
Ndiri kutenda maprovinces atipa mukana wekuti ndienderere mberi nekutungamirira zvakati for the next 5 years. Chamungade kutoziva chimwe ndechekuti union yedu inotoisa nematem limit zvakare. Saka temu yatinenge tichipinda iyi inenge iri temu yangu yekupedzisira, inove temu yechipiri tichibvumirwa kutungamirira ndiri president amogamated rotazinyenasipapo. Jekerere ranga riripo hongu mukatarisa wezvinhu pana secretary general vakakwanisa kunominatwa nemaprovinsi ese, pamwewo kungoti vaishara varande zvavari kuonawo kuti zvavanoda kuti tiite kuti union irambe ichienderera mberi. Tiri union ichiri mutransition nekuti tiri kuita sesanga kufema. Saka varuzhinji vaingowirirana kuti ngatimbovapei mukana wekuti vapedzise basa ravo vazobvawo kana vapedza ma2 years avo.
Nhengo dzenyu dziri kunzwa sei nekuva nekuita congress yechipiri?
Pane mufaro wakakura chaizvo uripo, madebate discussions atotanga kuita emarizo ezvinhu zvinganotaurwe kucongress. Sokufara kuti madistrict atanga kutosubmita maproposals avo eteam yavari kuproposa kuti ive timu yecongress yedu. Musi wemuvhuro tichange tapedzisira tapedzisa kudiscasa nekuconsulta, tabuda netimu imwe chete inenge yabva kumadistrict ese tione ndeiti yatiri kuwirirana kuti tinge timu ramhanya nayo. Chimwe chechipiri chandiri kuona kufara kuripo kuri panyaya strategi zanya tukutukubarwa wana tutanda kuita madikashin zuma clusters nukutu patuosika kukongres wana anufarangela msisika shirimu paro hili rataka mpano umpa kutivaisho input yao wachile jirozi kwa wadufungwa tukundashe iti the next 5 years chini cha achisi mamu madikashin za wangu yanyo itawa kaa tukoshira ndee nye the constitution yedi kuti irambe ichi refine wa kuti yendrani yendrani ne matresa riko yeweo ino yanyo kuru kila jekirele pa utunga mirili chini ochiri kunyanyo discuss wa zakanyanyi saa ne maprofiti zakasiana sikiana ino yanyo ye shirikiti kwa mazwano zakaita kwa na climate change state is the region at mind of vengeance zakinga ite kuti sayo yanyo kuti kumaruwa kuti kwa shoku kema niti kuchikara kwa environment yedu tingaita ofese union around the state ndozvimwe zvezvino zvatiri kuona zvokuva kuti mamembers they are ready for congress vatongomirirwa nezuva kuti tikwanise kusuita zvisungu sazotigaida for the next 5 years
kuvhoterwa nematunhu mapfumbamwe ose pasina anokupikisai zvinhu zvinoratidza kuti izvo vatsigiri venyu vane kuvimbikana neutungamiri hwenyu asi imiwo semunhu zvii zvamunoti makakundikana muutemi yekutanga muri mutungamiri wehatus
mutemi yekutanga takanyanyokundikana zvikuru kuseta internal institution kuti tinyatsove nemasekretariati akasimba kumaprovinces nekuti tatitarisire kuti nemakore atashanda tingadai tichingori nemahofisi mashomashoma atinawo ngori nehofisi muHarare neimwe iri muBulawayo nemugweru asi tirotaziva panguva ino tingadai ne mahofisi nzvimbo dzakawanda emaprovinces ese tingadai tatione mahofisi iroyo tinoona kuri kukundikana kukuru kwatinotarisira kuti patobva kucongress tichange tichienderera tichigadzirisa chechipiri ndinotarisa nyaya yekuti nevanhu vane zvishuwo zvekujoina union vakawandisa vari kufesana nemachallenges nemafrustrations ekuti imwe nguva hurumende through ssb kunovekono kwatinokepturwa mamembers edu zviri official vane mukufrustrata kuti vanhu masubmita madetails avo votadza kukepturwa zvinoenda masaka tine mamembers akawanda anengadai ari atoformalize membership yavo vachingori musango nenyaya yekuti takatadza kugadzira in independent process yekucapture mamembers edu kuti vakwanise union ikurumidze kukura zvinove zvinhu zvatatotanga kugadzirisa kuti munhu angofunga kuti anoda kuita memba yeatus asifanirwa kumuomera kuti ajoinane nevamwe anokurumidza kungopanja chimwe chechitatu chatinoona chatakakundikana zvakanyanya inyaya yekuti pakurwisa kwatiri kuita nyaya yekuti mihoro yevanhu yedu iwedzerwe hongu tine zvakawanda zvatakaita asi kana muhoro wacho usina kuwedzerwa vanhu vachitambira mari shoma yavari kutambira izvi ichallenji kwatiri kuti vanhu havasati vakukwanisa kuwana living wage pamapolicies wo zvakare taisitarisira kuti panguva ino tine mapolicy proposals ataifunga kuti angadai aadoptwa senyaya yerural retention and attraction allowance inofanira kunge iri 100% yebasic salary hatisati takwanisa kuzviita tiritarisa nyaya yekuintrodyuswa kweequalization fund education equalization fund hatisati takwanisa kupusha kuti iitwe tine zvimwewo zvatakagona asi izvozvo ndizvo zvimwe zvatofunga kuti tingadai takashanda zvakanyanya tingadai takakwanisa kuzvihwina.